Ya kune mamainazi arikunzi arikuretrenchewa anobata nzira shamba au mine magold mine tichangoinawo vatongopuwa manhingirikini maletters eretrenchment tichakuretrenchai saka tatatoisa kuti reason yacho ndeyei not yet to be on ground tisvike kuchinzoti chikonzero ndichei zvozvavo mamaini iwayo angasiri kuoperatawo zvakanaka patanga chioperata but vangoti all of a sudden saka hauchahwisi kuti chii chiri kuitika
saka havana kupa chikonzero chekuti sei vachimiswa basa
havana chikonzero because vamwe vacho vanga kugara vane ma 6 months mabacklog avo vasina kubhadha kwamasalaries avo saka reason yavo ndeyekuti kambani haisikomaninge maina haasi kuoperata zvakanaka ndo mareasons avari kupa
tiri kutaura pamusoro pevanhu vangasvika nhamba yakadini
vanhu vakawanda because tikatarisa sekushamba kune vanhu vanosvika maybe 200 then how mine I'm not sure but pane vanhu vakawanda maybe vanogona kunge vari over 400 all in all ka vanhu vandi kufungidza kuti vada kudistrenchiwa ka vanogona kunge vari 800 almost 800 ivanhu vari kunzi vada kuretrenchiwa because mine ose iwayo arikuda kuretrencha egold
panevanhu
vakati wandei chaizvo
pane zvambotaurwa pamusoro penyaya dzemari yavo yavasina kupiwa
vangonzi vari kuretrencha saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo and havari kutaurwa kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kutevera ndo pachabuda mari dzavo which is not fair because vada kuretrencha ka unofanira kunge vatogadzirira kudini kupa vanhu retrenchment package yavo kani kuti munhu ane backlog kudhara ana kuora kubva kumasure iwavo ndakuretrencha oretrencha zvekare hauna mari yacho kuvapa ipapo which is not fair
zvino sangano renyu rafunga kuti richazvifambisa sei
inini promangwana I will send someone on ground kuti tichoconfronta manhingirikini madirectors iwayo vanyatsotipa information yakakwana kuti chii chiri kuitika because vangoti juma vatangozviona paweekend pakuti kuvanhuava zvavatonhingirika zvavatomisa vanhu kana kuna vanhu vatipuwa masamba kudaro
pane vamwe here vashandi vasvika kwamuri nenyaya iyi
pane vatataura navo pane vatakomuniketa navo vatotikonfuranta vakatiudza kuti nokune nyaya yakadai iri kuitika saka we are going there
saka munoona sekuti pane imwe nzira here yokuti mabasa avo asamiswa
ya because as you know ka kana vanhu vakambani chida kuretrencha haitangi nekungoretrencha ka inotanga yataura nevashandi because retrenchment inonegoshietwa ka mogara pasi nevashandi motaura kuti no basa redu hachafambi zvakanaka maybe takumbonhiri takumboshanda kana kuti ma2 weeks musati maretrencha itewe kuri avoiding che retrenchment ndozviri pamutemo hamungotangi nekutangoretrencha all of a sudden mofanira kutsvaga maways ekuavoida that retrenchment than kuti inongomuka kusenchitwai tatoretrencha if negotiate fase tiona kuti sure zvinhu zviri kukuremerai kani kuti mongomuka kusenchita retrenchment
kune kumwe here kwamuchaenda nechinyunyuto chenyu kana musina kuwirirana nevaridzi vemigodhi
ya isu tikataura navo on ground zvikaramba kureva kuti nyaya tinoita kutoisa munhingirikini tinoita kutoisa kulabor tetotosungisana kana tatadza kutaurana tawirirana